whoa, 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 whoa.
Emperor.
Nasi ama wana. Mumba mucha karika wabundi chinjira mutembo. Iwe mawana. Kuda kutsvaka kunofara wabundi buritira dembo. Afi waiziva famusi wakutanga. Ndini wajindinjine wawa. Ndaitombo chamba masika kwese. Ehese ndino nakirwa nepawa.
Munano chinja shuwa.
Ndanga kuchiva uchisekerera. Uchisekerera iwe. Uchiva uchinyemwerera baby. Ndaka kuchiva uchisekerera iwe. Ndaka kuchiva uchinyemwerera baby. Waina kitwa nezvese zvandaitaura. Taida disave godo tichivaura. Asi nasi mumba makupisa unge mbaura, mbaura, mbaura. Ndakoche makunana boys ndakaura. Munana chinja shuwa. Ndaka kuchiva uchisekerera, uchisekerera iwe. Ndaka kuchiva uchinyemwerera, uchinyemwerera baby. Ndaka kuchiva uchisekerera, uchisekerera iwe. Ndaka kuchiva uchinyemwerera. Uchinyemwerera baby. Shamwari tangu tandaitamba nato. Wakuti nasi imandu. Uchiti uyano furira kwe. Tandudu mwona bamba pangu. Boy, wakungo kara waka mudura. Waka kuindi mara furu time. Ah, ndasuwa sweetness. Munana chinja shoo. Ndaka kuchiva uchisekerera. Uchisekerera iwe. Ndaka kuchiva uchinyemwerera. Uchinyemwerera baby. Ndaka kuchiva uchisekerera. Uchisekerera iwe. Ndaka kuchiva uchinyemwerera. Uchinyemwerera baby. Mumba mucha karika wabundi chinjira mutembo. Iwe mawana. Kuda kutsvaka kunofara wabundi buritira dembo. Afi waiziva famusi wakutanga. Ndini wajindinjine wawa. Ndaitombo chamba masika kwese. Ehese ndino nakirwa nepawa.
Munano chinja shuwa.
Ndaka kuchiva uchisekerera. Uchisekerera iwe. Ndaka kuchiva uchinyemwerera. Uchinyemwerera baby. Ndaka kuchiva uchisekerera. Uchisekerera iwe.